Mumakore mashanu anotera tichange takatarisana nezvinhu zvitatu. Chekutanga tichatarisana nenyaya yekuwedzera kuwanikwa mukana wokudzidza nevana vezvikoro vanotambura. Chechipiri tichange tichitarisa panyaya yelabor justice yemawekers ari kushanda achiita kuti nyika ine yebudirire. Chechitatu tichazenge tichitarisawo zvemukati negungano redu reamogamented road justice union Zimbabwe kuti risimukire rikwanise kunyanyosevisa mamembers.
Ko muzvikoro chii chezvedzidzo zvamuri kuzoita?
Panyaya yenyaya yekuwanikwa kwekuwedzera mukana wekuwana dzidzo yakanaka kwevana vechikoro, tichange tichipusha kuti paibrojekiti yatinoti Education Equalization Fund, iyo inoita kuti pavakwe zvimwe zvikoro kubridja gap reover 2000 schools dzisimo muZimbabwe. Tichange tichirwisawo zvakare kuti mari iyoyo kana yavepo idevelope infrastructure kumarural areas, kune vana vari kudzidzira pasi pemiti, kune vana vari kushaya chekudya vaya vachienda kuzvikoro, kune vana vasingaende kuzvikoro kana kuchinaya nenyaya yekuti hapana kwekudzidzira nenyaya yekuti bridge rakaenda. Saka Education Equalization Fund ichange ichibatsira izvozvo, ichizobudisazve imwe homwe yekupa vatiche vemaruwa mari yakati wandei yekuti vafarire kushanda kunzvimbo idzodzo. Saka tichange tichizobatana nemaparenti panyaya yekuwanikwa kuwedzerwa kumukana wekudzidza paparents teacher association yatakavarura patanga tiri kucongresi yedu, yekuti maticha nevabereki vaise musoro pamwe chete vachisumudzira zvikoro zvavo, vachiadvisa maSDA ange anga agara ariko. Chechipara tiri panyaya yelabor justice, vatichange tichiita ndezvekutarisa kuti mitemo yose inoita zvekushanda kwedu ienderane nesection 65 yeconstitution yeZimbabwe. Malabor laws yedu kusanganisira Statutory Instrument 141 of 1997 inotarisirana nezvekunhaurirano dzemari yakagadzira Apex Council neAGNC kuti zvidzisiwe tigadzire macollective bargaining chambers anoenderana nesection 65 yeconstitution yedu yemuZimbabwe. Tipushe kuti tiwanewo mukana wekudemonstrata tisingashungurudzwe sezvo zvichitenderwa mubumbiro redu remutemo. Tichazenge tichitarisawo nyaya dzekuwanikwa kwemuhoro, tichisundidzira kuti vanhu vawane mari inotenga, mari inodya. Saka tichange tichiita nezvatovadye maprotesti akasiyana siyana kuti zvinhu izvi zvikwanise kurealiza.
Iro sangano renyu munogutsikana naro here kana kuti pane zvamuri kuronga kuita naro?
Kana patiri kutarisa zvemukati meunion yedu, tiri kutarisira kuti panosvika the next 5 years amalgamated road justice union of Zimbabwe ichange yakuwanikwa pese pese muZimbabwe, ichange yakuwanikwa mudistrict rega rega, muconstituency yega yega. Tichaisa muconstitution medu kuti branch iconstituency inosarudza MP kana zviri zvematongerwo enyika. Saka constituency yega yega inofanira kuzopera panopera makore mashanu yaane hofisi yamalgamated road justice union of Zimbabwe. Inoita kuti munhu angofamba zvake achingazwa kuti pane zvaari kuda zveunioni yake achizviwana pasina matambudziko akakura. Tiri kutarisirawo kuti mamembers edu achange akwira. Congress yakazvipa tageti yekuti tinofanira kunge tichisvika 15,000 kubva pa5,000 varipo izvezvi panokwana 20 panopera makore mashanu anotevera. Tichitarisawo internal capacity yemaleaders chaivo tichange tichibuilda kuti vange vadzidziswa zvakawanda zvinoita kuti vakwanise kutungamirira, kwete kutungamirira muclassroom chete asi kutungamirirawo mucommunity vachibatsirana nevamwe kurwisana nenyaya dzakasiyana-siyana dzinana climate change, zvehurutano nezvimwe zvakadaro daro. Saka ndozvishuwo zvatinazvo kuti pathe next 5 years tingange taachivha nekuwedzerawo kubatsana nemamwe maorganizations ane muono wakaita seedu tave afiliate yeZimbabwe Congress of Trade Union inoveboka rinobatanidza vashandi vese vemuZimbabwe kuti tigwe hondo dzedu tiri pamwe chete sevashandi.
Pazvirongwa zvenyu zvese zvamataura izvi, batsiro yamunotarisira kubva kuhurumende ndeipi?
Kana pari panyaya yekuwanikwa kwedzidzo yemunhu wese, hurumende toitarisira kuti chekutanga iwedzere mari yainoisa muzvikoro. Asi chakanyanya kukosha ndechekuti patiri Education Equalization Fund yatiri kutaura iyi inoda kuti hurumende ndoinga togadzira homwe iyoyo ichirana zviri transparent kuti vanhu vese vakwanisa kuwana dzidzo. Tinotarisirawo zvakare kuti hurumende irespect the constitution inoisunga kuti iyo ikwanise kupa basic education. Saka tinotarisira kuti hurumende atitume its constitutional responsibility yekupa vana vedu dzidzo vanotambura. Sechipiri kana tichatarisa nyaya yelabor justice, hurumende yedu ngaione kuti mitemo yose inoita nezvekushanda kwedu iri kuenderana nesection 65 dzabato reparliament iri rehurumende zvakare kuti angaine malaws ese aenderane nesection 65 yeconstitution yedu kuti tikwanise kushanda zvakanaka. Mitemo yose inoenderana nefreedom of association and assembly isambunyikidze zvinowanikwa musection 59 zvinoti tinotenderwa kuratidzira kwatinofanira kunge tichiita uko kwatinombodzama kuita tisiyesungwa tichirohwa tichiharaswa. Hurumende yedu ikakwanisa kurespekta section 59 yobvisa zvimitemo zvairi kuisa zvekuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekuungana nekuratidzira inenge yatibatsira zvikuru kuti tikwanise kuijoya malabor rights edu sevashandi. Kana tichitarisa hurumende zvakare tirikutarisira kuti itsigirewo zvakare nyaya yekubviswa kwezvinhu zvakaita sana Affairs Council neNJMC zvisiri pamutemo kuti pabudwe nemacollective bargaining chambers anoita kuti nhaurirano dziitike zvakanaka. Saka hurumende yedu inobatsa hombe for the next 5 years yekuti tishande nayo zvakanaka tichiita kuti dzidzo yedu ibudirire upenyu hwemushandi hubudirire kuti nyika yedu ibudirirewo tikwanise kuita nhano dzakati rebei tichienda towards sustainable development goals number 4 rekuwanikwa kwedzidzo yakanaka nemunhu wose.